A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 19th, 2015. Welcome to the women's segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we will be looking at immigration issues affecting some Zimbabweans in the diaspora, especially women, and how in some instances they have led to the breakdown of the family structure. What are your issues? What are your views on the issues?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-619-2077. And we'll call you back.
As you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave frequency Monday through Friday. But for you women out there, Thursday is your day.
We are also on the web.
Vanhu vazhinji havana kukwanisa kuenda kumamisha nguva yeChristmas. Vachimirira kuti dzimwe dzenguva muna January, tanga kwegore vanokwanisa kunge vari mapemiti vokwanisa kufamba vachienda kumisha. Vanhu ivava vari muno. Tinotarisawo zvekuti nyaya yekunzi vanhu vakarejektwa vaive hapana chinzvimbo chekuti vangakwanisi kuapinda rejection. Vari kupiwa mazuva gumi chete kuti vabude munyika vaonekwe kuenda. The appeal process is not there. If your permit application was rejected, an applicant cannot appeal. And we also have serious concerns with people who lost their jobs, bank accounts, and then closed. These permits are supposed to be issued after the date of admission within 8 weeks, but that this has not been so. These permits have only been issued at a trickle at a time. In January, we wrote to the Minister and the Director General of the Department of Home Affairs. We did not get a response. To what we are doing now is we are going to petition the Department of International Relations because we have got a very good relationship with them. Find out if they can then engage their counterparts on our behalf. But we also have the stakeholders that we think as stakeholders we can meet and make the way forward.
Abangakizi ukuzocela ukuthi banikezwe usuku lwama appointment. Siyabanxusa labo bantu ukuthi na kanjani bafake icelo okungakashayi umhla zingamashumi amathathu nanye kule esiphezukuyo kamatshi, ngoba emva kwalokho sizobe sesilivala lolo hlelo ebese-ke kudingeka ukuthi babuyiselwe emakhaya.
La ma-permits ethu ama-stages awasincede kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi njengabantu abamekle edge naw imali ma ukuthi uyithole esandleni ungakho-registered ayigcineki vele ehlike umani layisha naw usale futhi zolamba. Kati-ke ma usula amaphepha ufake ebhenki uba nama-plans okucabangela lengane zakho because na uyakwazi ukuthi useve.
Welcome back to the Women's Roundtable, where tonight we are going to be looking at some immigration issues facing some Zimbabweans in the diaspora, especially women, and how those issues have affected the family structure. What are your views on this issue?
Only this week, the South African government Home Affairs Department announced that it will start deporting those Zimbabweans whose applications for the Zimbabwe special permits have been denied. You just heard over the marvelous and the listeners, Gigaba, talking about it in Ndebele.
Yes, PJ, the South African Home Affairs Minister Gigaba, as you just said, actually said that of the 83,000 applications processed so far, nearly 2,396 have been rejected, and his government will soon start deporting those applications that were rejected. And that's a large number, PJ.
Yeah, it is a large number. Although there are some benefits, marvelous, that have come with seeking greener pastures in the diaspora, immigration issues to regularize stay in most countries outside Zimbabwe has, however, led to the breakdown in some instances of the family structure.
And that's why we are appealing to all our listeners out there for your view on the issue. PJ, nasi mchirongwa chedu, tida kukungoti gaga, murimi ruwamai, kutitiende tine vanyarikani watoti mirira. Tichange tichitari sanenya ya yema paper. Kunenyika zakasi ya nasi ya nakunze kwe Zimbabwe. Kuturu kuona South Africa ili kuti iyo. Kune avo vasina kukwanisa kuwa na mapepa e Zimbabwe special permit. Vachange vachizore kwa kumusha. Asa kusiriko kwega PJ kune matambuziku enyu. Nyaya yemapepa uyezve panyaya yekuti unokwanisa kushanda here kana kuti ugare munyika iyi. Saka tatova nevamwe vanyarikana vedu, asi ndichamboti kwauri kuti gagaga nesindevele kuti vamwe vanzwewo.
Lamhlanje uhlelo lethu asihluzeni bomama, sikhuluma ngalabo asebathutha eZimbabwe besiyahlala kwamanye amazwe, kungaba zinduwo ezithile ezikususa eZimbabwe, kungaba kuya esikolo, kungaba ukuyaselela imuli yakho ngase South Africa, ngase Ngilande, ngase Melika, Australia, New Zealand, Canada, endaweni ezijiyeneyo zomhlaba. Ikanti ke nxa sesifikile ke emazweni wona lawo, sidibana lenhlupho ezithile, ikakhulu eSouth Africa. Liviki nje uGigaba Limzwile ngumphathi ntambo lo wendaba zasekhaya kwele South Africa ikhuluma ukuthi labo abayenza ama applications awo bangatholi kumbe adenaiwa, adeclinewa, bazabiselwa ekhaya. Yilo uhlupho esibhekane lalo. Asihluzeni bomama lamhlanje ukuthi singenzani ukuthi sibe lenhlala kahle enhle. Ikanti ke njalo lasekhaya ukwehlukana kwezimuli khona lokho sokwenze kwaba lenhlupho lapha ezimulini, kwachitheka lemizi, kwachitheka lemichato.
Aiwa PJ, tazvinzwa zvakataura. Tochienda kune munyarikani wedu Muzvare Diana Zimbudzana, the program manager we Zimbabwe Exiles Forum. Tokuchingamidza ipachirongwa. Tine nasi tine madzimai akawanda ari kuti iwe toda kunyatsonzwa kuna mai Zimbudzana kuti zvii zvavari kuita ivo sesangano kuedza kubatsira nyanya madzimai ari kutarisana nenyaya iyoyi yemapepa nyanya muSouth Africa.
Nyaya yemapepa yatinetei. Zvinoneta chikuru ndechekuti mutemo weimmigration act wemuno muSouth Africa wakatanga kuchinjwa. Ndangoti kutanga kwa pakati lepakati pagore ra 2013 zvichizosvika muna 2014 naminista akanga aripo anonzi Naledi Pandor. Mai Naledi Pandor vachinja mutemo uyu vakazosiya chigaro cheminista of Home Affairs kuchizopiwa vamalisi Gigaba after my elections and so 7 May muna 2014. Amalisi Gigaba vakasvika vakaimplementa new immigration regulation. Na new immigration regulation iyayaya ava ndo anoyazve haasi kungobata maZimbabweans bedzi, ari kubata vanhu vakasiyana-siyana. Nhasina ndichiverenga panhau panotori nemhuri yeikoko kuamerica vakanzi vakapiwa 2 weeks vanga vari vamissionaries 20 years vari muno vari kuzingava dzokere kuamerica. Saka isusu kana tichitarisa kumadzimai zvikuru tinoona kuti vanhu vachibva kuZimbabwe tumwane zvakasiyana siyana asi madzimai anoshungurudzika nemhuri ndivo vanenge varivo vanenge vakatarisa vana vamwe dzinenge dziri shirikadzi vamwe vanga vagara vasina kutombowanika otichiregai ndichiendawo kumhiri kwerudzi kwarimpopo ndinotsvagawo chouviri ndiririkire vanava saka pavanouya kunoku chekutanga mutemo wakamhenge uri nani usati wachinjwa waigona kuaplya zvako pemiti kugoiwana general pemiti yanga isinga yainetsa asi zvaive nani ndobva kwazouyawo nyaya dzemadzp muna 2010 dzikabetsera vanhu vakanga vasina anonzi aya macritical skills asi chazovepo yezvinezvi ndechekuti kuchinja kwavakaita mutemo uku kwakabata mazimbabweans nenyaya yekuti vakadzisa dzp yanga yagara iripo iyayi ndokuunza inonzi zimbabwe special permit zimbabwe special permit yauya ine mitemo mina isina kunyanya kuti isina kunyatsakanuka zvakanaka kuvanhu
mitemo ipi iyoyo muzvare yezimbudzana mungoti gagaga tisati taenda tina muzvare kupe vakamirazve varoda kutaura
zvakanaka ii saka mitemo iyoyo yekuchinja kwaita mutemo kwaakuita kuti vanhu vadzokere kumagariro avakanga vakaita kusati kwaitwa mitemo iyoyo vanhu vaiuya kuno vamwe vanochidinisa mapasipoti vobuda kunze vogara zvavo vari zvinyawo vamwe vanouya vasina kana mapasipoti acho vongogara vachisiyana ndikadhipotwa ndinongonosiyiwa pabed bridge mangwana ndeendadzoka saka kuchinja kwemutemo hakusi kunakira south africa iyo inogona kunge iri kuti tiri kuda kuti zvinhu zvitinakire hakusi kunakira muzimbabwe nekuti aakungogara ana iri mumamoko achitya kuti anodhipotwa
aiwa tinotenda PJ, we heard there from Ms. Zimbudzana, who is just saying it's not only Zimbabweans who are facing some of these permit issues in South Africa. She also recounted about an American family. But for tonight, our concern is for Zimbabweans. So I'll take it to you to engage with Ms. Kupe, who's also on the line.
Yeah. I say, I'm going to tell you, Nkosazana Kupe.
Yeah, ma.
Yeah. When I get Nkosazana Kupe, we social worker. Ikanti-ke ngathi ezemthetho lezengxenye ungaza-ke wabazazi kakhulu kodwa-ke ngilethemba lokuba ubulalele unkosazana Zimbudzana ekhuluma lapho ukuthi imithetho le e-South Africa ephatha labo abavela kwamanye amazwe ikanti-ke kube le mithetho ephatha abezimbabwe kube le mithetho ephatha abanye bonke abavela kwamanye amazwe wena-ke zinhlupho bani osuke wazibona phakathi kwemuli zabezimbabwe
Okay. Hayi, zinengi izinhlupho ezehlekela abantu ngendaba ye immigration. Oqala nje yi family disintegration. Asisenazo izimuli lapha esiba nomama, nobaba, labantwana phansi kophahla olulodo. Sothola ukuthi maybe ubaba usebuye ngapha eSouth Africa wachiya umama labantwana ebuya ngokuzodinga umsebenzi. Kodwa kuprocess yokufuna umsebenzi agcine naye esenendingeko zakhe njengomuntu wesilisa agcine eqala omunye umuzi ngapha umama labantwana bangawaziyo ngokuya kwesikhathi egcine sesehluleka nokuthumela leyo mali athe uyilandile ukuzoyisebenzela lapho umama labantwana sebe-neglected back ekhaya bayahlupheka abantwana bagcina bengasakhona ukuya ezikoleni ngoba i-school fees azisabhadalwanga mhlawumbe umama ekhaya naye bengasebenzi kodwa nje ezithengisela amatamatisi so at the end of the day uma bagcina senemizi emibili of which we call that unfaithfulness emshadweni so sibona imishado eminingi idilika kakhulu ngendaba ze-migration omunye whether ngumama kumbe ngubaba sesikubona kusenzakala on both genders so akunaza kuthi obaba yibaba kwenzayo kuphela kodwa nabomama labo babuye nabo bayenze ngapha kungaziwa back ekhaya umuntu agcine ezala abanye abantwana ngapha egoli ebesepretende ngathi yena vele kazangachiye imuli ekhaya abantwana bagcine begcinwa ngabogogo ogogo labo bevele bezigulela befuna ukugcinwa so nje i-family disintegration is the major effect ebakhona on families kugcineke kutholakala other effects ezilandelayo nazo nje ezi-affecta abantwana abantwana ma bekhula bengekho under i-guidance yabazali babo kuba nzima ukuthi babe esendleleni balandele imithetho bagcine nabo mhlambe esikoleni besiba affected bengabi ne-interest yokufunda bagcine nje bengena career begcine nje future yabo imoshakele.
Mm-hmm. Disintegration of families, Marvelous, that's what she's talking about. Mm-hmm. Yeah.
Thank you, PJ. I think we'll take our first caller, P. Chitewe. Makadi, CCP. Aiwa, tinokuchinga midzai muchirongwa chedu chemadzimai na tiri kufara chaizvo tiri kuona madzimai akawanda anga achitumira mameseji kuti vachange vari kuda kunge vari pachirongwa chanhasi. Pane zvamungada kutaura here? Taita rombo rakanaka. Tina muzvare Diana Zimbudzana, ndi program manager weZimbabwe Exiles Forum. Saka munogona kutaura zvamunoda kana kuvabvunza nekuti ndinoona kuti imi muri muSouth Africa. Hello, CCP. Hello, CCP. Ah, PJ. Narize dzinenge dziri kuda kuita shanje. CCP andiziye kuti parizvino vaenda nekupi asi zvamira zvakadaro tombonzwa kuti mai muzare Zimbudzana vachiripo here panhare.
Wangu ndiripo.
Ehe, pana CCP vanga vari kufona vari ku South Africa ndofunga tichaidza kuvatsvagazve nekuti nhasi tine madzimai akawanda ari kuda kunzwa iwo kuti nyaya iyo yemapepa iri kufamba sei. But before tatora tataura nemi zvakare ndichambobvunza muzvare Kupe. To just tell us in English, you were talking about the family dynamic that you're seeing there in South Africa. If you could just tell us in English, what are some of the challenges that are facing women, especially when it comes to these immigration issues, Ms. Kupe?
Oh, okay. Do you mean women who have migrated to
yes.
South Africa?
Yes.
Okay. I think one of the major issues that women face is they immigrate to the site. Maybe let me take it all the way from the border. Mm-hmm. You know, maybe to those who have immigrated here through desperation and they don't have proper papers.
Ms. Kupe, I would just ask you to hold on for a little while.
Victims of rape.
Uh-huh. If you can just hold on, we have a caller, Ms. P. She may actually have a question for you. So I will take her because we had lost her line earlier on.
Okay.
CCP, Makadi enyu.
Ndiripo Makadiyo.
Aiwa, nare dzinenge dzanga dzamboita Jeras asi taura henyu. Tina Miss Zimbudzana veku Zimbabwe Exiles Forum tinezve Sisi Kupe social worker varimo mu South Africa taura henyu.
Ndanga ndakubvunza kuti kuneso vakataka ku Cape Town last year, no permits, no asylum. Asi it affected so much snow.
Manga muri kuda kuvhunza kuna muzvare Zimbudzana here?
Ingori question yangu kuvhunza ndizvo kuti ndinokuvhunza kunani because and that proof wakuenda kumusha kunoapplyera kumusha permit because tikunzwa mwe vachinzwa nyiwani vanoapplyera kumusha but since wakaapplyera last year November kabla permit yavo saka ndada kuzvifambiswa sei papo.
Ehe, muzvare Zimbudzana kana muri kunzwa CCP mungava pindurwo here?
CCP vari kuti vanga vane vakambwa vakauya munomu gore rakapera kekutanga here kana kuti vanga vagara vari muno.
Ataura henyu navo vari pepanhare.
Ya, kana kare kekutanga pamapemits aripo aya hamuchakwanisa kupinda nekuti makanga musipo muna 2010 pazvakatanga. I process yedu iyi yanga iri nyuwa process yedu. Zvamungaite nini parizvino kana muchikwalifaya. Pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa hazvo kaida kuapply general work permit inova ye3 years. Zvinhu zvacho zvakawanda zvokuti ndinayo list yacho zvokuti daendai kwasa ndaigona kutumidzirai. Kana muchimita zvinhu izvozvo munoenda kumusha moenda kuhigh commissioner yeSouth Africa kuHarare monopiwa fomu moita mapolice clearance enyu moita mamedicals enyu moapply muri kuZimbabwe nekuti mutemo mutauri kuti hauchabvumidzi kuapply permit uri muno muSouth Africa. Ndochimwe chikuru chaakumedza pazviri.
Okay.
Aiwa, tinotenda CCP.
Ndekuti munogona kuapply asylum kana zvakazvino zvakare zvaakuda kunge muchikwanisa. Asi kana muri Cape Town, Cape Town Refugee Reception Office yekwe akavharwa. Saka munenge makutoenda either kuDurban kana kuya kuPretoria kana kuenda kuMusina kuti muna apply asylum.
Okay.
I watinotenda CCP PJ unenge waita mutereri tombotora mutereri tisatadzukira kuna Miss Kupe.
Yeah. Kulomlaleli lapha unkosikazi Mlotshwa. Siyakwamukela kuhlelo.
Ebo linjani?
Hayi siyaphila linjani lena?
Hayi siyaphila.
Mm, wena ungaphike kwomhlaba?
Mina ngisembelengwa.
Yebo phela. Ye uyaluzwa udaba lolu olusegudwini wena ke sipha umbono wakho
yaluzwa shu daba lolu olusegudwini phezu kwabantu abayitala umsegoli abantu bevele abaningi abanye kabala ama passport so ukuthi ba apply abanye ngaba applyanga manje kodwa shwabe sicela ukuthi iSouth Africa ikusizele kwaminyaka emithathu wena ngoba hey vele sithila nge-South Africa sithila abantwana basegoli bona laba ama-border jump ukuthi sihle lengakhathi sisikhangelane le ndlala empi so sesithembe bona sesibathelile nje ukuthi ngathi njazima kakuhle
so umelele
akhotha bakithesh yabeselisubulele ngapha
so kumelele bakhulekele ngoba le zulu lalo kalinanga kuhle ngizwa ukuthi avele lesivuno akulalo the masimini
lutho sasaya ukukhulekela hey besicela nje ukuthi South Africa kusizise nje kwa 3 years
ngales
eh shwa sikudanile shwa sikona
marvelous mayimlotsha
khona
yeah mayimlotsha vari kuti vo vane vana vari ku South Africa mayimlotsha kwa mungangoti tisana ngurira zvishoma nini kuti mimi zviri kukubata ise
ndibata mfunge ino kuti ndiona wangu ndokwa variko kokuti tizve panapa vakomana ivo variko komanje avana mapemiti acha avana kuti vasikushandira makampani vanozvishanda zviyazvekukachiwa zvekuvaka zvekuita mafitted wardrobe nema ceiling nema tiles ndomabasa avo saka avana kampani kuti ngavamirira kuti vatsvage mapemiti. Saka ija chingochema kuti South Africa dai angotiwira uvedo kwe 3 years dzedzidzo nekuti yu nedzara iri kuno gore rine zvese takadaudza vana kuti kuna hapana kana chekubata tinotodya kusouth Africa ikoko isu
mai Mlotshwa mungade kuvhunza mai Zimbudzana here tinavo vari paline apa kuti pamwe pane zvavangataurawo zvingabatsire vanakomana venyu vari kusouth Africa mai Zimbudzana mungakwanisa henyu kutaura namai Mlotshwa vari kuti ivo vane vana vavo asi nyaya yemapepa iri kuti netsei vari imomo musouth Africa
makadiko mai Mlotshwa
ndiripo
Siripo, dambudziko rinoitika iro ridambudziko tinogara takataura nevanhu vekuhomafezi kuti imimi munoti imimi prosesi inopera asi vanhu vanoramba vachiuya zvekusauzi nekuti sauzi iri padhizi kana musha wako wotsva kwaunotanga kupotera kumuvakidzani zveusati waenda kure kuro kusouth Africa ndokumavakidzani vedu saka isu tinogara tivaudza tinogara tibvunzwa kunzi ye mazimbabwe ndaanoita crime kuno tovati tipei proof yokuti mazimbabwe nekuti hamuna kuva document saka inyaya iyoyo yokuti ivo vana vanouya kunoko vosvikotsvaka mapepa mapepa habudi vana vongodisaida kuti vangogara zvavo vachingoshanda vasina mapepa kana kune zvinoitika mangwana vemunhu wose anenge aita zvaanoita munhu anongonzi muzimbabwe chadii chadii muzimbabwe saka iyoyo ndo dzimwe nyaya dzatinotowereketa nazvo kana tichinge tasangana nevamwe vedu vekuhomafezi kuti aiwazvo imi rambai muchipa vanhu mapepa zvinhu izvozvo zvagara zvichapera ivowo vanhu vekusouth Africa vakagarawo kuzimbabwe kumozambique swaziland kupi kupi munyika yetati yatoro asi
yavazongotoaasaka
isu tinoda kutotenda kuti mune vana venyu vari kuno vari kukwanisa kukuriritirai nekuti hakuzi kwenyu chete ndazwa muchiti muri mberengwa ini ndandina mainini vangu vangu vakawanikwa kwenyu mberengwa ikokoko iye zvinezvi makuva anocherwa nechemberi vana vadiki havako vari kuno saka inini motoramba muchinamata kuti havabatwi havadhipotiwi nekuti haaiyo zvinezvi kuti tinyatsohwisisa kuti home affairs yakanangepi nenyaya dzemapepa haa kana nesu hatina kana nerumuromo
aiwa mai Mlotshwa
mwari kuti dai vangopindira vavoedi
totenda mabatsirikana mai Mlotshwa tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa
ubatshele laba abantwana ukuthena nabahambi ezinhlelweni ezinjengezabo nkosikazi nkosazana zimbudzana ukuba bayithola labo amacebo ukuthi bangathola njani amaphepha.
Kanti yena unkosikazi Zimbudzana ngicela ifone number zakhe.
Hayi, sesizakufonela-ke ngemva kohlelo ukuze sikunike.
All right.
Kulungile. All right. Siyabonga.
Okay, lam ngiyabonga.
Bye bye.
PJ, we seem to have a lot of WhatsApp messages that have actually come in from some of our valued listeners. And we're going to read a few before we progress to the next half.
Remember, we asked Ms. Kope if she could elaborate the problems that she has seen amongst the Zimbabweans.
Yes, we had. But I think we'll just read one or two and then go to Ms. Kope. Simbisai says the economic meltdown continues, so the breakdown of the family unit is likely to remain unabated. And we have Enoch, who says God's original plan was that families live together till death do them part, but the state of things is saying no. And Matthew says it is true, not only are orphans, but also marriage breakups and massive prostitution. So, you know, it's a mixed bag from some of our listeners there on WhatsApp, PJ. And for now, we also have Millie, who is calling in from South Africa. Sisi Millie, muripo here pa phone up. Hello, Sisi Millie.
And Tiripo.
Aiwa. Mukwanse, you talk chingamiza ipano pa chirongwa chedu. Turukuta ora nenyaya yemapepa. Imi ndiriko na kuti muri ku South Africa pane zviri kukushunguruza here zvamukade kurukura nezvazvo.
Mapepa anotoshunguruza like inini kutanga ndakangoitirwa 4-6 months ndatove murungu wangu anotoita zvekutonetsera semiti iyoyo nekuti ndaifanirwa kuti ndiishandise kuenda mhiri like kuti ndiite visa rekuenda kumhiri but ndakatadza nekuda kwekushayiwa pemiti iyoyo. So even now murungu wangu mufore nawo saka handisi kutoziva kuti chii chichaitika since ndakareceivha mamessages ekuti mapepa enyu agamuchirwa chichi muchafonerwa nanhasi handisati ndafonerwa saka nditori waridhi kuti ndizive kuti chii chichaitika.
O imi makange matonyoreraiwa mapepa emazsp asi mangomirira kunzwa.
Ehe.
Ehe. Aiwa, nekuti tiri kuona minista wehome affairs vagigaba vanga vari kuti ivo pari zvino kwakaproseswa maapplications anosvika iwo anodarikidza ma80,000 asi vachiri kuenda vachiprosesa mamwe. Saka tinofungidzira kuti aiwa munguva inotevera muchange makunzwa kuti zviri kufamba sei.
Aiwa, tingatenda kana zvakadaro.
Aiwa, tinokutenda izvedu.
Maproblems tinongoziva kuti dai Mwari vangoti nziro nyasha tione kuti tiwane mapepa iwoyo makore iwawo acho akapfuura zvawo maybe pamwe tinenge takufunga zvimwe.
Aiwa, tinokutendai isisi Nelly kunge manga muinesu pano pachirongwa.
Aiwa,
rambai makateerera vhiki nevhiki musaneteba ndechenyu imi madzimai.
Aiwa, tinotenda.
Ehe. PJ, I think we'll take Ms. Kupe on our next half because we have just a few minutes left, so we will not do her justice because she seemed to have some very interesting points that she wanted to share about some of the challenges that are facing women in South Africa. So I think we'll have to thank our guest, and we'll ask you to stay on the line, Ms. Diana Zimbudzana, of the program manager of the Zimbabwe Exiles Forum, and Ms. Henrietta Kupe, a social worker based in South Africa. And I think we'll also thank some of our valued listeners who seem to be really active today, PJ, and have been really supporting this program. And we'll, you know, continue with the program. But for now, we're migrating to the internet, and you can catch us on www.voazimbabwe.com, where we'll be live streaming. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Okwamanje sesithatha leli thuba lokuvalelisa abalaleli bethu aberediweni, kodwa-ke siyaqhubeka ngohlelo kodwa sesisebulenjini kuwebhu ku-www.voazimbabwe.com kumlumbi njalo www.voa.com. Mupraxitis Jeremiah.